manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 29 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi wa Washington Ali vaudza Studio 7 parunare vari ku Britain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vajob scala vaburiswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabvuku.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kuteedza kuderedzwa kwavanga vaita maviri apera kusaiziva kuti chii changa tazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chaakuzoitudzisa zvakare.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure The News Hawks rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda yekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna chikumi navapius jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi waWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari ku Britain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vajob scala vaburiswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadza wokubata mukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo. Asi vamwe vashandi vepachipatara cheparirenyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro dare ramajustice remuHarare nhasi ranzwa chikumbiro chavasikala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavasikala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vasikala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya matare kana kuti obstruction of justice. Vamanokore vati zvakakosha kuti vasikala vapiwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya vari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vasikala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravasikala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate asi mutongi wedare amai mare wanazvo gofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kudare Musuandira 3 vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
vari kuti ivo havasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza havo pa defense kureva magweta avasikala naivo vasikala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Izvi tapikisana nazvo tichidaiwa kwete hamuchatika nhandare yedu bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyowani ivo rara bhora ranga ratotanga tatendera kuti vatambi vari kutamba nehava but
Mushure memutongo uyu, vankomo baba vashuta wachikumbiro kudare, chekuti vasikala, au vakasungwa musi wachikumi 14, vatongwe vachibva kumba kwavo, vachiti havangarambe vari muusungwa, iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe, asi vamanokore, vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa, vachiti vanga vatounza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi, zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi. Vankomo, vatenda kuti mutongi wedare, achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana.
Nhasi tapinda takuti ngatitamba nyaya yacho tichibuchitisa pamberi pedare. Umbo hwamodhi hune udzamu hwekutongwa kwavasikana. Nhasi maakuti aiwa takukumbira imwe nguva. Naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru kuvatongo vachibva kumba. Dare rabva rati aiwa kwete zve. Nyaya iyi tichazomboizeya nhasi mangwana nakota past 11 vobva vazotipa mutongo wavo.
Chikumbiro ichi ndeche chigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare. Vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo Resistance Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi. Peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica uko diesel richikwira nemasendi matatu. Mutengo mutsva wepeturu wave dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora emunyika peturu yakwidzwa kubva pa$1,007.45 kuenda pa$1,016.49 parita. Diesel rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 parita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 parita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anove ayadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kwanga tikukudzwa uku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaita mavhiki maviri apera. Kusaiziva kuti chii changa tazokonzera kuti mitengo iyoyoderedzo yekuti chii tanzoikwidzisa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvauya munguva ino yezororo?
Ndinyange vanhu vakawanda vakasamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii kekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyanya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba mumari yakakwanirana pachaita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo diesel richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingavo mari inganzi yakawanda here iyi? Vakuchera ingaitawo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya.
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi inanza wedzwe pass cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iyi yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachaa vakwidza mutengo. Chinotinoita ndechekuti mitengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyirirewo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
Tinoona kuti peturu yava kuita $50 per liter, dizeri richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika muSADC, munoona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikwirira izvi kubudikidza nemitero iyo yakambodzipiswa hayo, asi kubudikidza nemitero inotsvagirwa atingati mataxis. Mukatarisa average yepeturu $1.38 per liter muSADC, $1.42 ndo average yedizeri.
Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwando hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza, ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023, tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina, zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa necovid-19 kana kuti vanezenge vaakurwara, mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge tichitotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa COVID-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo nwe
gongu. Gore rineri pakava nekuwedzerwa kwemapercentage kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane komiti yavari kuda kuedza kuumba iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health mari ingene kuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbursewa paine nguva. Saka isu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemacivil society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekajokoto and company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhaure Herald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa24 zviita. Bepanhauiri rakati vangadzore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZim Papers. Asi vangadzore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukusiya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vangadzore.
My lawyers banyorora Herald vari kuti izvo pandakasungwa ndakambosungwa about 2 weeks ago ndapiwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron ndikarowa umwe muland baron ndiye mhosva ndakapiwa ndakapiwa 2 macharge ndikazopiwa free bail. Ungana panopiwa free bail necourt dzinoreva kuti izvo hapana mhosva hapana humbo hapana na witness venyaya iyoyo angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land muMeborane ndakarwisa maland baron anga ari politically connected nenyaya dzavo dzaanga vachiita muMeborane ndakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land invasion inoitwa even kana land iri private or iri estate kanzo ndiyo inoplana ndiyo inoita zvose nenumbering so izvozvo vakasika zvidi izvozvo ndobva vandisungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepanhaure Herald panyaya yekusungwa kwenyu?
Herald rakaenda go further richiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapiwa mhosva yekutengesa mastand inonzi land scan dzinova nhema because zviri mumadetails ndakapiwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro inokodzera kupiwa free bill but because vanoziva kuti izvo kwatava kunanga tava kumusarudzo vanotonyora nhema vachiti ndakasungwa inyaya dzemastenzi nekutengesa mastenzi emuMeborane dzinova nhema. Zvechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadzore ndanga ndiri pati yevanhu ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya meeting finance committee yakashupa mastenzi.
Imi manga musiri musangano uyu here vangadzori?
Handisi member of finance committee handisiti imomo zvakare handira kuzvipa stendi committee of finance inochewana vamwe vanhu vanonga varimo but any beneficiary anenge apinda mumeeting yaari beneficiary mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stendi ne $1,000 iri about 6,000 plus square meter ndikatenga futi stendi ne $6,000 zvakatenderera muvanhu vachikatsa madza kuti kanzera angatenga stendi nemari yakadaro iyeri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafana nemasadza anova manyepo again.
Asi kasi makanzura vangadzore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Atisipa pakuti tipote corruption. Corruption totoiramba and vanoita corruption to always say kuti izvo zvinhu zvese ngaisa pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplaiwa and the process iyoyo yasati yapera isiri pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yeCCC vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa24 zviita washika pa makumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi uwandu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika yeKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashura zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Eson neZaporozhia. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra 2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU-PF, vachiti pakuve nekukwira kwehuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vano pamuenzaniso yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara muchirongo kwenguva yakareba. VaScala naNasi vachiri mujeri sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo reprivate voluntary organizations amendment bill iro ramirira kuzeiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhinji rweZimbabwe. Takaona kubudikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yakaifungidzirwa kuti yakasara kurodhiza, yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozishen havasi kutenderwa kuungana. Pavakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwekwe vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chekuta tambonzwisisa kuti tiri kufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwati vanhu vairohwa, vanhu veTriple C. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevapfumbi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kudai zvese zvasara mugore rino.
Vagakanje, manzwa zvataurwa navaMutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vawane mvura ise human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human rights. Ndosaka makaona vamunangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva imwechetoiyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti musangano weZANU-PF utore nzvimbo mbiri dzadziri mumaoko eopposition dzinoti Equity nemutasa South. Kana takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu wakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mhirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekumbiro remutemo saka ndirikuenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira
vamwe tatsamanzwa mhinduro iyo pindai tinzwi
hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi ngatitaurei chokwadi zvinhu zvinoda kugadziswa zvigadziriswe migwazva yakaparara yese vanhu vari kutambudzika munyika ino kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa zvetivatidza kuti kunyange nasmith vakagara vana mugabe vana ngomo vana ani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo kana kuapartheid south africa mandela akagara mujeri atongwa asi timo tasangirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyirwa kwavanhu vese pakusano chekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa zvadzokwa zvatakaona kunana adhabengwa zvatakaona kunana lookout masvik
vagaganje tiri kuona mitemo yakaita seprivate voluntary organization pvo bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti
pvo bill yamataura iyi inyaya iri kuchemedza makuruku akaita sana mutasa ipapo ndaandatanga maimwe nyaya makorokoto vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepsiti iwo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonopera kukaisi coalition muzimbabwe saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo hapana kana nerimwe chete riri kuchema vari kungachema ndivaya matsotsi panyaya yavasikala aiwa vasikala vakanga vapiwa bail vakati hwamabhehu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarongwa nechekuchera
vamutasa hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro ajojina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswewo mitemo inoregulata mashandiro enyu taurai tinzwi
hakuna zvakadaro pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption ndosaka mechiona sese kwaitwa kana maawadzi vanhu vanorwisa corruption muno ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimwoni nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti hupfumi hurimo munyika munomu asi zvese zvazvikuwaka hupfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vatomanana ivana gakanje vachipuwawo mafufu
maita vamutasa vagakanje imuraitidaro
maani kuziva here kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithium zviri kumbete mutemo muno muzimbabwe vachitoitengesa kunze kwenyika kana vachiramba vamutasa ndine hombo hwacho ndangoti tipfuure mhepo vachazopomere kuti hurumende sati vamutasa imini munoita basa rekuchera lithium muchitengesa zviri kunze kwemutemo kana muchiramba humbowo ndinawo vaakurwara hama yangu dakanji
vamutasa pindirai zvipomerwa izvo
hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa handina chinhu kana chimwe chete chandivaka tingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhombo wembambaira wanga tingachera saka ndoenza umbowo here ndoenza umbowo here hwokuti iwewo unochera
avanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano pf muHarare district vaalex gakanje manzwiwo zvakare kubva kumutungamiri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chewomen's forum na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yecitizens coalition for change yakapondwa muzvare mo blessing ali vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabhuku zimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere checovid-19 chopararira zvinotyisa kuchina tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina gaino gumede saidi
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.